Mzangano wataita National Council ndunova uyo wokupedzisira tisati tapinda mukongresi yedu. Wafamba zvakanaka zvikuru. Tapuwa maripoti kubva kuorganizing neku Independent Electoral Commission. Ripoti yacho yabuda kuti 11,200 branches akaita maelections zvakabudirira. 1,958 wards akaitawo maelections pasina musindo, pasina kukasharara zvikabudirira. 210 districts vo dzikaita maelections acho vakatsvaga vatungamiri ve5 years. Nemaprovincial congress akabva aita ku13 kumaprovince. South Africa ndo iri kutopedzisa nhasi zviri kufamba zvakanaka. Zvabuda imomo, tapuwa manominations atabuda imomo akakuleadership. Zvikabuda kuti vaya vanenge vakanominatwa vanofanirwa kusarudza by Wednesday kuti vanoda papi, uyezve vanofanirwa kuita consensus yekutaurirana vachivakana kuti wosiyira mumwe chinzvimbo ndiani, wotora chimwe chinzvimbo ndiani. Ndo yataita meeting iyoyo.
Vamafume, tirudawo kuti tizive, tingangoti kana kuti vateereri vangade kuziva kuti izvo bato renyu rakamira papi panyaya yekukwikwidza zvigaro zvepamusoro zvemupresidium panyaya yevanhukadzi.
Kupresidium, National Council yataura kuti mupresidium munofanirwa kunge mune mudzimai. Zvinoreva izvozvo kuti pane chigaro chichange chakatarisirwa kuti chichave chemudzimai mupresidium imomo. Kana chakadaro, Independent Electoral Commission nepati zvichagadzirisa kuti izvozvo zvichafambiswa sei, vachavhoterwa sei ende zvinenge zvichifamba sei. Asi zvabuda kuti panofanirwa kunge pane mudzimai mukati mepresidium imomo.
Mataremi kuti izvo Independent Electoral Commission yamunenge muchishanda nayo ichagara pasi ichiona kuti izvo zvinhu zvingafambiswe sei. Tiri kuona kuti izvo pazvinzvimbo zvemutevedzeri wemutungamiri webato pane vanhu vakawanda vanga vachikwikwidza, kusanganisirawo madzimai anga achikwikwidza. Muchazvifambisa sei? Muchati madzimai kana akumira achange achivhoterwa ari madzimai chete here, kana varume vabvumavo kusuduruka mumujao uyu?
Ndo zvatichataura. Pachange pachabuda mudzimai, mabudiro ake ndo hatichazoudzwa, nokuti anofanirwa kuvhoterwawo nevarume nemadzimai. Nevadzimai haungangovhoterwi nemadzimai chete, nokuti achazoita president wevanhu vese. Kana uri VP unoita vice president wepati yose, kana uri chairperson unoita chairperson wepati yose. Saka zvichagadziriswa izvozvo kuti anovhoterwa sei, asi chiripo ripo ndechekuti anenge aripo sekutaurirwa kwaitira neNational Council. Zvekuti anozopinda sei zvinhu zvatinogona kuzoita muburukidza nekutaurirana nekugadzirira mutemo nekuonawo kuti kune dzimwe nyika zvinofambiswa sei.
Vamafume, matimi muri kupa nhengo dzenyu kusvika musi wechitatu kunge dzabuda kuti dziringe dzichida kukwikwidza chigaro chipi. Tiri kuona izvo kuti pane vanhu vakadomwa kunge vachikwikwidza muzvigaro zvakati wandei. Ko, kana munhu ake achida kuedza achida kuzama kukwikwidza muzvigaro zvese zvaakadomwa, panenge paine chakashata here ipapo?
Vanhu vaiita kuti baba zonge haibudi. Munhu ngaasataridza kukara zvinzvimbo. Taura chinzvimbo, wotaura chaunenge wakamira ipapo. Kana wadonha, aiwa, hakuzi kupera kweupenyu. Ipati imwe chete tinowana pekuisana. Awa hazi mabasa zvinzvimbo zvekupati, zvinzvimbo zvekudetu vanokwikwidzana nezanu PF. Hazvizi zvinzvimbo zvekuti watutumudzwa. Asi rotori basa, hatishaiwi panoshanda munhu kana kuri kuti zvaanenge achida hazvina kubuda maitiro iwavo. Tine zvinhano zvizhinji zvikuru kwazvo zvatokwanisa kushandisa makurukota edu emusangano. Hazvizi kupera ipapo. Chiri kutifadza ndechekuti kongresi yedu netimu yedu yokuti defining a new course for Zimbabwe iri kufamba zvakanaka. Nyika yese yadera, pati yedu tiri kuigadzira, vanopiyefu iri kudengedeka. Nyika kana tapedza izvi, tichange totarisana nenhamo dzakatarisana ruzhinji rweZimbabwe. Tichange tava nenhinduro kumubvunzo yakawanda zvikuru, chikurukuru mubvunzo uri pamuromo wemunhu wese wokuti todi nekutambudzwa kwatirikita ine dambudziko rapinda munyika iyi.
Vamafume pane zvimwe here zvisungo zvabuda nebato renyu pamusangano wamaita nhasi?
Pane zvisungo zvekuti tichange tichiita atinotiwo maprovincial caucus vanhu pavanenge vachitaura zvavada kuitira pati zvavari kuda kuitira nyika vachibudisa mamanifesto avo. Tasungazve kuti tichange tichiinda kumemorial service yavatsvangirai ichange ichiitwa musi wa4. Tasungazve tichange tichiita 4 May tichange tichiinda kuMay Day munhu wese muZimbabwe chero iye asina kumboshanda nekuti tese tichashandavo ende tichange tichishanda ngatiindei kuMay Day tichitaridza kuva nevashandi variko tichitaridza kuva nekuda kuzova nemabasa tichange tichiinda kumastadium nenzvimbo dzinenge dzichiinda ZCTU kuMay Day ndo zvimwe zvakasunga munational council.